narcotics.
Makawanda pandaka kwara nenzira. Ishe wangu itaindisa gumire munzira. Ah, ah, panema were wandisandudzira. Mamepo nemunyama kuda kundifuridzira. Asi, Jehovah we, chenesa ipo ndofamba uye muchaye. Ndinotadza pamwe pacho uye muraire. Bvisa imwe yawakaipa ndisajaire. Ndinokuda nainai Jehovah jaire. Rombera makasimutsarauya. Mitoro yangu matakura. Vaiti romberauya. Ishe ndichenese opa ndinofamba. Iro rombera uya, mitoro yangu matakura. Vaiti rombera uya, ishe ndichenese opa ndinofamba. I remember ndiri kuchitanku emu, ndichimuka neshena wakaoma upenyu. Pambaira pamushana yaive life yedu, asi Jehovah makasimudza romberenyu. Chimbonipa imari yekwa Solomon, yakachena kwete inozo unza madimon. Ishe ndiri bofu itaioni oni, nekuti ndiri wai andingambo shikone. Rombera makasimutsara uya, mitoro yangu matakura. Haiti rombera uya, ishe ndichenese opa ndinofamba. Iro rombera uya, mitoro yangu matakura. Haiti rombera uya, ishe ndichenese opa ndinofamba. Makawanda pandaka kwara nenzira. Ishe wangu itaindisa gumire munzira. Ah, ah, panema were wandisandudzira. Mamepo nemunyama kuda kundifuridzira. Asi, Jehovah we, chenesa ipa ndofamba uye muchaye. Ndinotadza pamwe pacho uya muraire. Bvisa imwe yawakaipa ndisajaire. Ndinokuda nainai Jehovah jaire. Rombera makasimutsara uya. Mitoro yangu matakura. Vaiti rombera uya. Ishe ndichenese opa ndinofamba. Iro rombera uya. Mitoro yangu matakura. Vaiti rombera uya. Ishe ndichenese opa ndinofamba. Eternity.